Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vachereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo zvita24/2017. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yanyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri wePeople's Democratic Union Party vaChristopher Vengwani Sibindi vanoti havaoni hurumende yava Emmerson Mnangagwa ichiita sarudzo dzakachena gore rinouya. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti mashoko akabuditswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura izvo zvange zvakonzera mutauro mubato ravo. Vaimbove gurukota redunhu reMidlands muhurumende yavaRobert Mugabe vaJason Machaya votamba zororo rekisimisi vari muchitokisi mushure mokusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaDouglas Munzora vanoti mashoko akabuditswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura asi vanoti mushure mokuburitswa kwenyaya iyi yanetsa vakakwanisa kutsanangurira mutungamiri wavo zvavaireva munyaya yakaburitswa neSunday Mail iyo vanoti haina kunzwisisa zvizere pamusoro pezvavakataura.
Ndambotaura na Jameson Timber vanova vari kuita negotiata wedu havasati vapedza distribution yemasits uyezve havasati vauya nayo kupati. Saka isusu seMDC tinowirirana neAlliance asi tinofanira kuchipedzerana kuti masits atinoendesa kumaalliance partners nemamwe anosara ndeapi. Towizirana kuti masits aya tinowagowana sei pakati peMDC nemapartners ayo.
Tataverenga mupepanhau kuti makataura zvakasiyana imimi naPresident weMDC yenyu. Zvakafamba sei?
Aiwa, chakaitika ndechokuti takanga tisina kuonana naPresident. Ndakazoona President letter ndikavatsanangurira kuti ndairevei. Zvandaireva ndezvokuti tichimirira kuti vanhu vasarudze vagowa nemasits semapolitical parties taakuchifanira kuita isu sevanhu veMDC kuchiita candidate yedu nokuti kwasara 6 months chete dzokuti tipinde mumaelections. Saka tinenge tichida kuti maMPs edu macandidates edu awane mukana wakakwana wekukwanisa kupamba nawo, wawane mukana wakakwana wekuti vazikanwe nevanhu mune nzvimbo dzavanenge vachienda idzodzo. Ini ndanga ndaita suggestion yekuti tinofanira kusarudza macandidates then kana panzi alliance partners akupiwa mamwe masits tinodropa macandidates anenge asarudzwa iwayo.
Munofunga kuti vanhu venyu vangazvitambira?
Zvinhu zvinotambirika chaizvo. Mutemo wedu weMDC unoti Secretary General anofanira kuti adedzere kuti kune vanhu vanoda kuita macandidates vaya vachikwanisa kunyoresa kana kuti kuapplya. Saka inguva yatinofanira kunge tichipa vanhu nguva yakakwana iyoyo yekuti vaapplya vanoda kuapplya. Asi nyaya iripo ndiyo kuti hatisi kubusa chirangano chealliance kwete. EMGC yakuda kusarudza makandidates ayo. Ndiri kufungidzirawo kuti kuma alliance partners ikokuya uko wane ma internal processes avo ekutarisawo kuti makandidates avo achava nani nani. Kana vadaro vozouya nemakandidates iwayo tozofilda ari makandidates ealliance. Asi party imwe neimwe inofana kuita process yekuchitanga kutsvaga makandidates ayo. Ndo zvandaireva chete izvozvo.
Munofunga kuti zvese izvi mungazviita mukapedza rini?
Sekuona kwandiri kuita, tanga takatara kuti kusvika end of February.
Pane vamwe mubato renyu here vasinganyatsofara nenyaya yemaalliance?
Ndinyatsoziva zvangu, asi chandingataura ndechokuti nyaya yealliance takataurirana tikapedzerana.
Avo vange vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunhare muHarare. Vaimbove gurukota redunhu reMidlands muhurumende yava Robert Mugabe vaJason Machaya vari kutamba zororo rekisimisi vari muchitokisi mushure mukusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Kwetara vamachaya vaHilary Garkai vaudza Studio 7 parunhare kuti vamachaya vari muhusungwa paGokwe Prison, paGokwe Center, uko kune mabhizinesi avo. VaGarkai vatidarira magistrate paGokwe rakaramba kuti vabvise mari yechibatiso vachiti vakumbire kubvisa mari iyi kudare reHigh Court sezvo mhosva yavakatarisana nayo yekushandisa masimba avo zvisiri izvo kana kuti abuse of office muchirungu iri nyaya hombe. VaGarkai vati vamachaya vachamiswa pamberi pedare musi wa15 Ndira, asi vati hapana zvimwe zvakawanda zvaanokwanisa kutaura pari zvino sezvo vati vari mushishi rekuedza kuti vamachaya vaburitswe muhusungwa. Vamachaya vanonzi vakashandisa masimba avo zvisiri izvo vakapa nzvimbo yekuvakira dzimba kune vamwe vanhu vange vasingakodzeri. Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati havasi kuziva zviri kuitika kuna vamachaya kunyange hazvo vanzwa havo nezvekusungwa kwavo mumapepanhau. Zvichakadaro, bepanhau rimwe chete rinotiwo vakambo vegurukota rezvekurima vaJoseph Made vari muhusungwa muHarare vachipomerwa mhosva yeuori. Pakugadzwa kwavo semutungamiri wenyika muna Mbudzi vaEmerson Mnangagwa vakati kurwisa uori ndicho chezvimwe zvinhu zvichakosheswa zvikuru nehurumende yavo. Muongorori wezvematongerwo enyika anoshanda akazvimirira ega vaDidmas Dewa vanoti kurwisa uori chinhu chakakoshesa zvikuru munyika sezvo uori chiri chimwe chezvinhu zviri kuita kuti mamiriro ezvoupfumi munyika arambe akaipa. Asi vati kurwisa uori uku hakufanirwe kuitwa kuchitariswa kuti munhu abuda mumba mani.
Corruption haidiwi musociety uye mutungamiri wenyika vaMnangagwa vari kuratidza kuti havasi kutomboda kunzwa pane munhu wecorruption. Unoziva kuti corruption dziri kuitika mumapublic sector, muprivate sector, kune corruption inotyisa. Tikatarisa nyaya manje yava kuitika mazuva ano inogona kutishungurudzei nyangwe iri direction yakanaka yatorwa naPresident. Inyaya yekuti vanhu vari kusungwa vanhu vanga vari mubato reG40, vanga vari mufaction yeG40. Dai President netirao recorruption rave waida rabata kunyangwe nevamwe vatungamirire vane huori munozivikanwa unoonekwa kuzvisinei nekuti ane faction ipi.
VaReginald Shoko vanove mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vatsimhirawo izvi vachiti vanhu vose vari kupomerwa mhosva dzine chekuita neuori kubva pakapinda vaMnangagwa panyanga vanhu vanoonekwa sevaive muchikwata cheG40 chairwira masimba neTeam Lacoste inonzi inotsigira vaMnangagwa. Vashoko vati vanhu vanoita zveuori vanofanirwa kubatwa nemutemo zvisinei kuti ndivanani kana kuti vane ukama hwakaita sei nevatungamiri venyika.
President Mnangagwa vari kuoneka vachishanda nenyaya dzecorruption chisungwa vanhu vanga vasingasungiki kugavhenmendi yakapfuura. Asi kune mitauro yakawandisa kuti kungosungwa vanga vachishanda pedyo neG40 vichisiya vamwe. Saka tete tarisire kuchienda mberi kuti kuchasungwa nevamwe vanozviti vari pedyo paMnangagwa vanowanikwa vane mhosva dzecorruption kuti nyika ibudirire. Vane zuro hurumende yanga isingaisungira vakadaro. Totarisira kuti zvinoendera mberi hazvizongofadza rushi.
zvizhi asi ndizokuita basa rendiremberi.
Yae uori unonzi waitwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende nechimwe chezvinhu zvaishorerwa hurumende yavamugabe nevakawanda. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Tanonoka Wande. Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti vachange vari muminda vachidyara mbeu pakisimusi sezvo mvura yakanonoka kunaya mwaka uno. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti mvura yakanonoka kunaya gore rino izvo zvakaita kuti vazhinji vavo vanonoke kudyara mbeu. Nguva dzakawanda mvura inotanga kunaya mumwedzi wambudzi, asi gore rino mvura yakatanga kunyatsonaya svondo rapera. Mumwe murimi ambuya Getrude Ozheri vanorima kumakonde. Ambuya Ozheri vanoti havakwanise kufara vasati vapinda mumunda sezvo muri imo munoita kuti vararame nemhuri yavo.
Zvomunese mumunda madzika ndikapinda mumunda andifare ndisati ndapinda mumunda nekuti mumunda munobva zvese ndomunopfundisa yangu inoraramisa mhuri yangu. Mhuri yangu kuti irarame mumunda ndisina kupinda mumunda handisi mai hapana Christmas ndisina pinda mumunda. Handingatanga kufara kamumunda mune janji handina kudyara hamuna chinhu mune dhaga chete saka handiri kuitei.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekumakonde amai Merisa Kasanze vanoti vachatanga vamboenda kumunda mangwana kunosakura vozodzoka kuzopemberera kisimusi nevamwe.
Mangwana kutanga ndavaenda kumunda ndonoona kumunda kwangu kwakamira sei kana kusakura ndotosakura kumunda sesi.
Amai Kasanze vanoti kisimusi inozotevera vanhu vaguta.
Ndokune maguta ose kumunda Christmas inozoya after kuguta handizi maguta anobva mumunda.
Asi vakalisto muzane nhamo vanoti mvura haina kunge yanyanya kununuka zvayo asi vanoti mangwana vachazorora sezvo vadyara chibage chavo nhasi. Vamuzane nhamo vanoti vachadzokera kumunda musi weBoxing Day kunofirita mvura ikasanaya mangwana.
Mbeu nhasi andaisa kubva mvura yanaya imwe nhasi andaisa saka nezuro pakanaya nezuro paya ndokukira nhasi nekunoisa mbeu zvipasi ndokusiyana toita everything sane mvura yanaya iyi nhasi aiwanhuyei mangwana Christmas Day hanisi kukwanisa kuuyenda ndomboswera nemhuri chichii ndichimona then musi wa 26 ndichabva ndadzokera ndonoita ndonofirita ndokunge mangwana mvura yasinaita se ndisina kunaya becausenhasinesa mbeu pasi saka ida unofirita mani saka ndozvita musi wa 26.
Vanhu vakawanda vanoenda kumamisha kunopemberera zororo rekisimusi negore idzva vaine hama neshamwari vachiyamura nekudyara nekusakura muminda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Vamwe vanotengesa zvinhu paAvondale Flea Market iyo iri paAvondale Shopping Center muHarare vanoti dambudziko remari riri kudzosera sure basa ravo. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Vatengesi ava vanoti gore rapera vanhu vaishaya pokutsika nekuwanda kwavo vachitenga zvinhu pamusika uyu. Asi gore rino kune vari kudzokera kumba pasina chavatengesa. Mumwe mudzimai wechikuru anofamba nemadondoro Gogomolini Madzamba vanoti havasi kuwana mari sezvo vanhu vari kutadza kutenga zvinhu nepamusana pedambudziko rekushaya mari.
Hakuna mari, hatipana chatiri kumbotengesa nekuti hakuna maforeigners. Maforeigners ndo anotenga art, ndo atinotengesa. Wudu, ndiatunea utengesa nezunu zaka drewa zvinya karembira zvesene ne muka zakavezwa mamaski zvakawanda hosho zvinhu zvatinonyanya utengesa.
Amai Gladys Chodo kufa avo vaimboshanda muhurumende vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nepamusana pedambudziko remari.
Zvinhu zvanorara rakati macash shortages achi vanhu mabasa havana mabasa. Saka masales ataiita neatakuita iyezvinei zvatosiyana. Towardsisna sidaita ichiita masales ekuti taitoita mamwe malate night shopping tichiisa malaiti ekuti tinopedza kuma 7 kuma 8 but iye zvinei hazvisiri zvikuitizvo because vanhu havachaiwana mari yakawanda vakatowanawo mari yekuti vadye zvavazoiwana yekutenga mbatya vashoma vari kukwanisa kuzviafoda izvozvo. So business generally radzikira.
Asi mumwe mukomana Pondai Pirato anoti zvinhu zvake zviri kutengwa chaizvo nekuti anotambira kubhadharwa neEcoCash.
This year kwa chokwadi zviri nani than last year. Because last year takanga tripa mawani yekuti mari kwangu sina. Plus pakazongopindwa mabhondi tikatanga kuitawo mari zviri nani like now so far zviri nani.
Victor Zirewa vanotengesa mafoni vanoti gore rino business riri nani nokuti mafoni avo ari kutengwa chaizvo asi dambudziko zvakare nderekuti vari kutenga neEcoCash.
Business like this year zvikuradzika kuti zviri nani denge siri nyeme EcoCash zvaiwa vanhu vari kufambawo vachitendererawo vachifambawo vachitingawo vachimbotiri membawo mama customers edu zvatikushuvirawo ndezvekudaiwa dai kurutiwo EcoCash yacho maybe kana taikwanisa kuwanawo mari yacho yatichiswipa yatichiita muEcoCash tichiita sei kuti bhizinesi riri riendere mberi.
Vamasiwa Nyamundana vanotengesa hembe dzemando yeAfrican Attire vanoti zvinhu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka ndokusaka business repa Avondale Flea Market risiri kufamba zvakanaka.
Business is slow, harina kunyatsokuita sezvarinoita mamwe makore ese. Slow this year sarinongoda kungoti pamwe I think zvimwe zvinhu zvacho haipingi nyaya yekuti pamwe zvinhu hazvina kumira mushe munyika.
Avondale Flea Market inofarirwa neruzhinji rwevagari vemuHarare nokuti hapana tsvina sezvinowanikwa mudzimwe nzvimbo uye yakarongeka chaizvo. Asi gore rino huwandu hwevanotenga hwakadzikira pasi zvakanyanyisa. Ndakamirira Studio 7 kuAvondale muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Mutungamiriri wePeople's Democratic Union Party vaChristopher Rengwani Sibindi vanoti havaoni hurumende yavaEmmerson Mnangagwa ichiita sarudzo dzakachena gore rinouya. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, vaSibindi vati hurumende yavaMnangagwa inongori nevanhu vamwe chete vaibatsira vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuita sarudzo dzisiri dzejekerere. VaSibindi vati havaoni hurumende yeZANU-PF ichiita sarudzo dzakasununguka munyika.
Hatingambovimba navo nokuti tine nzira zvakawanda zvavanochiita zvavakamboita. Saka vane nzira dzakawanda dzavanoshandisa dzimwe dzokuisa masoja vachiti mamai weveterani. Ende kuti ndichinini vanhu ivava vauya kuzoti vazotipa for elections and zvekunyepa kupinda kwavaida zvinoreva kuti kwakaita izvozvo zvinoreva kuti vagara vachida kupinda vachishaya havangangowi for 6 months nokuti 6 months in fairness chai chaiyo chiro kuisa inini chai chaiyo kunzi fesi yangu ipapo ndinomudya Mnangagwa.
VaSibindi vatiwo vana veZimbabwe vanoda shanduko vanofanirwa kuita chirwirangwe voisa mutungamiriri anenge akunda muna 2018 kunyange zvazvo asingadiwi nemauto.
Isu takasimba kudarika military sevanhu ichokwadi ichocho kazhinji mukatarisa zvakaitika musi 17 November pakamacha vanhu mauto paakatanga akatanga achiita senge ari kuti vhundutsa munzira mune mugwagwa inini ndakandiripo ndakatozviona ndikafamba nokuti ndakabva kusedze kuZambia ndikazofamba ndikaenda kusedze kuMozambique ndichiona munzira vakanga vasina ushamwari kuti chizvityise. Saka handimunoona kuti musoro kazoona nani macha msaasi ndiyo nikuwanda kwa kanga kaita ivakaba chini jau no hawa kacha ushamari nukuti wanawagawanda chini wanundo wanesimba udari kama masoja masoja alipo kuziwa asiwa wanawagawanda udari kama masoja uyesewa wanesimba udari kama masoja uyesewa ndoa lofanya kutawa kutawa kuti masoja udari tawa kutuzungaza kutuzira kada chisinga zio kutuzungaza kwa ndoa mida mira kaita.
Mumwe mudzidzi wezvidzidzo zvepolitical science vachamunorwa mugombedzi vatsigirawo pfungwa dzavasivindi vachiita vaone mauto achitambira mutungamiriri wavasingadi kunyange akakunda musarudzo dza2018.
Kutaura chikwadi tichida kuongorora zviri kuitika muZimbabwe iko zvino izvo zviri pachena kuti mauto ndiwo ane simba kudarika zvigave nhengo dzeZANU-PF kana kuti ani. Nekuti mukaongorora mayatoya vakaita chinzvimbo kuna vamugabe kana kuti mabvisiro avakaita vamugabe pachigaro anoratidza kuti ndivo vanosarudza kwavanoda kuti atonge. Uyezve tikatarisa muna 2008 mauto amwe chete iwayo ndiwo vakatadzisa vatsvangira kuti vapinde mushure mekunge vahwina. Saka izvozvi zvakaitika zvinongoratidza kuti mauto ndo anga achida kuti vamunangagwa vapinde kuti munhengo dzeZANU-PF hadzidzo dzakasarudza sekuti mauto vashandisa chisimba tsaro chavo kuti vamunanga kuvapinde vakaisa kwavanoda vachishandisa chisimba chavo vachibvisa vanga vasingadi. Saka kutaura chokwadi pa 2018 ipapapa pasadzo dzatakatarisana nadzo handioni zvichibudirira kuti anenge ahwina asingadiwe nemauto achakwanisa kutonga munyika ino.
Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance wakaudza vatori venhau kuti ucharwisa kuti kuitwe sarudzo dzakachena pamwe nekuona kuti masangano ekunze akaita seUnited Nations, African Union nemamwewo apiwa mukana wokuongorora zvichaitika mwedzi mishoma sarudzo dzisati dzaitwa panguva yesarudzo pamwe nemushure mesarudzo. Vachitora mhiko yekuva mutungamiriri wenyika vamunangagwa vakavimbisawo sarudzo dzakachena uye dzinoitwa murunyararo. Asi vamwe vanoti havatambiri nemwoyo wese mashoko avamunangagwa vachiti munhu akagara muhurumende kwenguva yakareba ari gurukota rezvemutemo rinoona nezvesarudzo asi havana zvavakaita mukuvandudza mutemo yesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Yasvika nguva yekuti timboenda kuna Evans Zininga uko anotipa chirongwa chevechidiki akamirira Blessing Zulu weStudio 7.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zvinoitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zininga, ndakamirira Blessing Zulu muzuva ranhasi. Tabva taita rombo rakanaka tawana hurukuro nemukuru wevechidiki muZANU-PF vapupurai togarepi. Vatogarepi, tinoona kuti kwave nehurumende itsva. Zvinyi zvawanikwa nevechidiki mukuenda mberi kwenyika?
Zvawanikwa navavechidiki panguva iyoyi sharamtuporo uchungamiriri wenyika yedu kuwana mukana wokuita zvose zvavanoda vakasununguka. Chanyanya kusimbiswa nomutungamiriri vaED Munangagwa ndechokuti vanoda kuti munhu wese ave nechokuita pakubudirira kwenyika yedu, uye mukuronga upfumi hwenyika yedu vaMunangagwa vakasimbisa kuti vanoda kushanda pamwe chete neruzhinji rweZimbabwe kuti kuwanikwe mabasa evechidiki, kuwanikwe kubudirira kuda vangada kuita mabasa avo amaoko dava ne rumwe ruzivo runyanzvi hwavainahwo vaushandise vakasununguka husingatsarudzi kuti mobvepi, unoera mutupo upi, uri webato ripi, asi kuti iwe muhana mako munotiiswana weZimbabwe ndinofanira kuishandira wobva waisatimba rako rose neunjere hwavo hwose kuti Zimbabwe ibudire napo napo newe uchibudirirawo.
Matimane here zvirongwa zvatovapo zvamungati makazvigadzirira kuti zvipinze vechidiki mumaitiro nemaendero ekuenda kumberi nenyika yeZimbabwe?
Zvirokwazvo, mubato redu reZANU-PF vechidiki vakarongeka chaizvo neyatinoti ipligi yedu yanga ina magwanza apo napaa takatomagadzira kuti avharigewawo muhosi amire panzvimbo yake akuita basa rake. Asi urongwa hukuru hwatinahwo ndehwoupfumi. Ministry imwe neimwe inofanira kunge ine yatingati muchirungu yuti desk vanofana kuona umiriri wevechidiki kuti muministiri imomo ungainge anzi local government pavanotaura nezvedzimba raisaizvo chikamu cheana adiki.
Kune bhanga revechidiki rainzi Youth Empower Bank. Mungaitawo ruzivo rwekuti chirongwa chebhanga iri chava pastage ipi pari zvino?
Vachina masa vakataura chiari saizvo nekukongress yedu yomusangano wedu wezambia kuti ungongwa hwaka dhuze dhuze kuti bhanga iri rivepo. Mari yatingati yokutanga nayo kana kuti seed money inenge yatovapo kuti bhengi iri ritange. Ende isu tinovimba kuti bhengi iri mukuumbwa kwaro rinenge rakatarisa richinyatsoziva yatingati mamiriro oupenyu.
Avo vanga vari vatogare pi mukuru wevechidiki muzanu PF vachitaura nesu muchirongwa chedu chatati chiona nezvenhau dzevechidiki. Ini ndini Evans Zininga ndauya ndakamirira Blessing Zulu muzuva ranhasi.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko tinonzwa hurukuro yakaitwa naJonga Kandeniri weStudio 7 naPastor Micah Mafukidze vekereke yeUnited Methodist Church avo vari muno muAmerica mudunhu reTexas.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Yesu simba rangu
simba rangu.
Ine ndinoitwa Pastor Micah Mafukidze ndiri chizvarwa chekuZimbabwe ndakaberekerwa kuShurugwe ndikakurira muguta reGweru ndomandakaroorera kusvika ndaitawo mhuri yangu ndichizodaidzwa naMwari ndirimo muGweru imomo ndichigamuchira kudaidzwa kwangu naShe ndikaenda kuchikoro cheBhaibheri kuSouth Africa makore angaita maviri nehafu kusvika ndapedza ndokwandakapedzera ndichizouyawo kuno kuAmerica mugore ra2013 takokwawo kubasa raMwari kana zvino ndokwatiri. Pari zvino ndiri kushanda nebandiko reLovers Lane United Methodist under Zimbabwean Fellowship ndovatiri kushanda navo Mwari vachitiitira zvakanaka. Saka ndinoda kutenda nomukana wakadai wandapiwa navaJonga pamwe chete neVoice of America. Nyaya yatakatarisana nayo yeChristmas kana kuti yeKrisimusi ndinongotenda kuti inguva yatinoungana sedzimhuri semacommunities kucherechedza kuberekwa kwaKristu Jesu. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kubhuku ya Matthew chapter 1 verse 21 kusvika ku25 but ndichataura pamusoro peverse ya21 iyo inotaura chiti iye achazvarwa mwanakomana ugomutumidza zita rinonzi Jesu nokuti ndiye uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. Takatarisana neChristmas nokuberekwa kwaKristu inguva yokutemberera, inguva yokudanana, inguva yokupa kune vasina as we fellowship takaungana tichikurukura tichidya tichipemberera. Asi chinhu chikuru chinoratidzwa neKrisimusi inyaya yoruponeso rwaunzwa kuburikidza nokuberekwa kwaKristu Jesu, ruponeso pachirungwano salvation. So tinofara zvikuru nokuberekwa kwake nokuti ndo zvakaunza kutinge tiri zvatiri tizonzi maKristu zvakabva mukuberekwa kwaKristu Jesu akazopiwa somwanakomana naMwari kuti tive patiri pano nhasi. Kuti nguva yeChristmas inguva yatinotarisa kwairi toreflect totarisa upenyu hwedu zvikuru kunyanya kune vasati vaziva Mwari kuti ngaingoreka kuva nguva yokudya nokunwa nokuita zvose zvinoitwa kuti munhu otarisa upenyu hwake oziva kuti pamusoro pazvose ndinofanira kugamuchira Jesu ave Ishe naMambo muupenyu hwangu. So we come together as families, we come together as a community kuti Mwari agotiitira zvakanaka.
Aiwa, maita basa zvikuru Pastor Mafukidze, maita basa zvikuru.
Ndinokutendai mukoma Jonga nenguva yakadai pamwe chete nepfenyuro yenyu. Mwari ngakuitire zvakanaka. Ndinokumbisai mese muve neKrisimusi yakanaka.
Kana
Avo vanga vari Pastor Micah Mafukidze ve United Methodist Church vari parinare ku Texas munom America na Jonga Kandemiri we Studio 7. Se zvonguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munyori mukuru we MDC inotungamirwa nava Morgan Tsvangirai va Douglas Monjora vanoti mashoko akabudiswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura izvo zvange zvokonzera mutauro mubato ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.